kunyunyuta kwatiri kuita isusi bato ravanhu reMDC kunyunyuta maererano nenyaya yevutsinye hwakaitwa nemapurisa pavakasunga vamwe vanhu ndofunga vaya vanoona pazvivhitivhiti pamafoni nepamwe pakadaro yaakunzi social media mazuva ano panotova nemavhidhiyo akafamba achiri kutofamba nanhasi anotaridza mapurisa vachirova vanhu zvokurova zviya izvi kuuyawo mifananidzo mapikicha anotaridza mumwe mupurisa akatotsika munhu pahuro kudai apa akabata pfuti AK-47 assault rifle vamwewo vachionekwa vachirova vanhu vachivajambisa mawall majurawall nemafenzi vachiita jamba mafenzi saka patiri kuti zvino kune vakatikurei sesu tobva tafunga utsinye hwaiitwa nemapurisa mazuva aIan Smith tiri kuziva kuti ndoutsinye hwaiitwa nemapurisa kunyanyanyanya kana vachidhira nenyaya dzezvematongerwo enyika kana vanhu vaitaridzira toona apa zvangotaridza kuti mapurisa havana hanya nekodzero dzavanhu
saka imi sebato zvii zvamuri kukurudzira mune matanho amuri kutora
rokutanga danho guru jonga ratiri kuita nderekuti nhengo dzedu dzeparamend national assembly tichibatanidza nesenate toda kuti nyaya iyi vatoudzwa kare kuti inofanirwa kunge ichiongororwa chimbi chimbi neparliamentary portfolio committee yezvehome affairs iyo inova mumba yenational assembly mumba yesenate kana kuti upper house vamwe vanoita upper house kune yatinotiyo thematic committee on human rights yovonavo kuti voita chimbi chimbi kuongorora nyaya iyi kuongorora kwazvinoitwa ndekwekuti vachihuri mukuru wamapurisa nevamwe vakuru vavo mitekwatekwa yose ivuyevo kuparamendi izobvunzurudzwa kuti sei vakuda kushungurudza vana vezimbabwe